Hit it. Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechishanu ndira 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mubati wehomwe mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai varoy Bennett vanoshaya mutsaona yendege kunew Mexico muAmerica. Hurumende inogumura pabasa vakuru vakuru muchipurisa vanodarika makumi matatu vanonzi vanga vaine zvigaro zvinotangira pana senior assistant commissioner zvichikwira.
Isisu vanotenga zvematongo hwenyika tiri vemuMDC takabvira tataura kare kuti muZimbabwe muno munoda yatit security sector reform. Ndozvataiona izvozvo.
Vatambi venhabvu muZimbabwe voita chipatapata kumhanyira kuZambia kunotsvaga mafuro manyoro kuti vawane raramo iri nani pane yavari kuwana munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mubati wehomwe mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai varoy Bennett vanonzi vakashaya nechitatu mutsaona yekudonha kwechikopokopo chavaive mune imwe nzvimbo mudunhu renew Mexico muAmerica. VaBennett vanonzi vakashaya pamwe chete nemudzimai wavo amai Heather Bennett pamwe chete nevamwe vanhu vatatu mutsaona iyi iyo inonzi yakauraya vanhu vashanu mumwe chete akakuvara zvakaipisisa. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti kushaya kwavaBennett nemudzimai vavo amai Heather Bennett kurasikirwa kukuru kwemuri yeMDCT pamwe nevana veZimbabwe vose. Tanonoka Wando weStudio 7 abata vaGutu kuti tinzwe kubato ravo pamusoro penyaya iyi.
Ndine urombo zvakanyanya kuzivisa mhuri yeZimbabwe panhevenyero ino yavanhu yeStudio 7 kuti tagamuchira mashoko anosuvisa kuti vaimbova National Treasurer General vedu Honorable Roy Pachedu Bennett naadzimai vavo amai Heather Bennett vashaika patsaona yehelicopter yaitika kunorth America musi wechina. Hatisati tava hedu nemadhitos akati wandei ekuti tsaona iyi yafamba sei kana kuti yaitika sei kunze kwokuti taziva kuti paita tsaona yehelicopter yadona. Zvizhinji ndofunga mumaawa anotevera hatichazenge taakuwana madhitos okuti chii chaicho chaicho chakaitika.
Mungatiudzei pamusoro pavaBennett?
Kumuri yose yeZimbabwe ndinotondera kuti vatereri vanoziva vaBennett semunhu anga ari munhu wavanhu vaigona kutaura navanhu vachiita zvokurima kubva pavanga vari murimi mukuru kudunhu rechimanimani kuManicaland province vachibatsira mhuri dzakawanda nokudzidzisa vamwe vomatunhu imomo kurima nokubatsira vaya vanenge vachinetseka shirikadzi nherera kuvabhadharira nherera maschool fees kuvatsvagira mayunifomu nokunguvabatsira mune zvakawanda. Saka bato reMDC rarasikirwa zvikuru.
Mati vashakira kunorth America ndokwavanga vakugara here?
Hatisati tavane hedu information yakakwana asi tinoziva kuti dzimwe nguva vaimbopotawo vachiti vari kusouth Africa dzimwe nguva vachingofamba somunhu anga ari munhu achiitawo zvemabhizinisi nezvimwe zvakadaro.
Vanga vachiri nhengo yeMDC here pavashaika?
Sokuziva kwangu vanga vachiri nhengo asi vanga vasisiri havo tingangoti muchirungu ine active member. Asi munoziva zvakanakira kana uri nhengo yeMDC uri yesocial democrat. Tinongoti isu once a social democratica always a social democrat, once a comrade, always a comrade. Asi vanga vasiriya vamunhu anga ari mu nemendinga kuti masakisa dzomusangano.
Pane zvati zvarongwa here neboka renyu kubatsira mhuri ikwava Bennett?
Isusu bato re MDC tiri bato rino etedzera yatinotiyo empathy muchirungu, solidarity, pose panoshaka mwedu patinoshakirwa nenhengo yedu, bato rinomiramira zvakasimba neparinogona napo kubatsira kana zvinganya dzokuronga mafunal arrangements nezvimwe zvakadaro. Saka zvirongwa hasati zvaanatsoazvo kuparurwa kunzi zvishange zvakadai, asi hapatori hapo pagara pane standing policy yedu yomusangano yekuti pose panoshaika mwedu nhengo yebato redu kadha vomusangano, bato rinomiramirawo roitawo neparinogona napo kuti ribatsire.
Avo vanga vari mutauriri webato reMDCT Vobert Gutu vari parinhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Hurumende yagumura pabasa vakuru vakuru muchipurisa vanodarika makumi matatu vanonzi vane zvigaro zvinotangira pana Senior Assistant Commissioner zvichikwira kutanga nhasi. Vazhinji vemapurisa amiswa basa aya vanonzi vakatotanga kutambira matsamba ekuvamisa basa aya kubva nezuro. Imwe tsamba yakanyorerwa mumwe mukuru wemapurisa ainge aine chigaro chakomishina iri mumaoko eStudio 7 inoratidza kuti matsamba aya akasainwa nevakafanobata chigaro chemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga, uye inoti vakashandisa Section 22, Subsection 3, Chapter 11, Section 10 yechikamu chemutemo wemapurisa chePolice Act mukumisa mapurisa aya basa. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tabata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika mubato rinopikisa reMDCT kana kuti Shadow Minister vaGiles Msekwa.
Ichi chidzidziso chikuru chekutanga kune iwo mapurisa wapiwa matsamba ekusiya basa. Oso chidzidzo chakakura futi kune mapurisa ari pabasa asina kupiwa matsamba yayo. Isisu wanoita nezvematongo wenyika tiri weMDC takabvira tataura kare kuti muZimbabwe muno munoda yataiti isisu security sector reform. Ndozvataiona izvozvezvo kuti mukati mumasecurity masecurity services edu mune vanhu vapiwa zvigaro kwete nekuti vanogona basa, asi nepamusana pekuti vapinzirwa basa kuseva purpose yemunhu. Saka chidzidzo chihombe chekuti kana navo varimo vacho vasichapiwa matsamba, vanofanira kuziva kuti uchengetedze basa rako zvakanaka kwete zvanhasi, ani zvemangwani kana dai kwakuri kuti hurumende dzikachinja kuteedzera mutemo wabumbiro remutemo remuZimbabwe kwete kuteedzera munhu, nekuti munhu anofa, munhu anobva pachigaro, munhu anobviswa pachigaro.
Saka mungati here vamutsekwa vamiswa mabasa ava vamiswa nekuti vanga vasiri kugona mabasa avo?
Chavaigona kunyanya ranga risiri basa rekuchengetedza bumbiro remutemo, ranga riri basa rekuita zvinodiwa nemunhu ari pachigaro. Hazvina basa kuti munhu iye ari kuteedzera mutemo here kana kuti kwete. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti havachawirirani iye zvino nezvekuda kuita varipo, asi vari vezanupiefu ndo zvazvinotaura. Asi chikuru ndechekuti kuti uzombofungidzirwe kuti iwewe waiita mainterest G40 zvinotaura kuti wanga wasikuita basa rako semupurisa, wanga wasikuita basa rako sezvinodiwa nebumbiro remutemo remuno muZimbabwe.
Asi zviri pamutemo here wamutsekwa kuti munhu anopuwa tsamba nhasi mangwana achibva anzi basa rapera?
Ndizvo zvinoita kana vanhu vari political party isingateedzi mutemo. Saka ndizvo tiri kutaura kuti kana dai ukambosiiwa zvinhu zvichakuinga chete, havasiri vanhu vanoteedza mutemo wavo vanoisanopiwa. Asi zvakabasa kuti ndiani autungamira pati yavo kana kuti hurumende yavo. Hazvisiri pamutemo kuti munhu ungasiye basa nemutoo iwoyo, asi chakakosha ndechekudai kuti vanoziva kuti zvakanyanyisa kukosha ndezvekuti usaite aligned kupolitical party, ita aligned kuconstitution.
Avo vanga vari gurukota rezvemukati menyika mubato reMDCT vaGiles Msekwa vari parunhare kwaMutare neStudio 7. gwaro richangoburitswa nesangano rinoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu reFreedom House rinoti mamiriro eutongo wegutsa ruzhinji mupasi rose akatarisana nedambudziko guru kwazvo risati raonekwa mumakore akawanda muna 2017. Gwaro iri iro rinonzi Freedom in the World 2018 kana kuti rusununguko mupasi rose muna 2018 rakanyanya kutarisa panyaya dzesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka, kodzero dzemarudzi maduku, kushanda kwemasangano enhau kwakasununguka pamwe nekuremekedzwa kwemutemo sezvinhu zvakakosha muutongo hwejekerere. Zimbabwe, iyo yakanzi muna 2016 ine rusununguko rwushoma, yakaderedzwa pazvinhano kuenda pakunzi haina kusununguka zvachose muna 2017 pamwe chete neTurkey. Nyika dzinonzi dzakaratidza shanduko iri nani dzinoti Gambia neUganda, idzo dzakasimuka kubva pachinhano chekuti hadzina kusununguka kuenda pachinhano chekuti dzine rusununguko rushoma, kuchitiwo Timor Leste ichikwira kubva pachinhano chekusasununguka kuenda pakusununguka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nevemabhizimusi vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vanochenura zita renyika kumusangano mukuru wezveupfumi wepasi rose weWorld Economic Forum uri kuitirwa kuDavos kuSwitzerland. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimusi nenyanzvi dzeupfumi vakurudzira mutungamiriri wenyika vaMnangagwa kuti vazadzise mashoko avo kuti utungamiriri hwavo huchakoshesa kuitwa kwemabhizimusi kwakasununguka munyika, pamwe nekuudza vekunze kuti mari dzavo dzichange dzakachengetedzeka muZimbabwe. Muzvina bhizimusi, Dr. Shingi Munyeza, vati tarisiro yavo ndeyekuti vaMnangagwa vazadzise zvavanotaura munyaya dzemabhizimusi. VaMunyeza vati vaMnangagwa pavanoenda kumusangano weDavos vanofanira kutora mukana wekunochinja maonero anoitwa Zimbabwe nevemabhizimusi vekunze.
Asi chiripo ndechekuchinja kana kushandira maonerwa anoitwa Zimbabwe, kana maonerwa anga achiitwa Zimbabwe kusvika panguva ine. Saka Davos zvekuti CEO venyika ndivo vari kuenda ikoko zvisati zvaitika zvakatokosha izvo, nekuti vanhu vachabvunza mubvunzo. Ende zvandinodira president vatinavo iye zvino ndezvekuti havanzvengi mubvunzo, vanopindura sezvauri. Kana zvichigoneka vanhu vataura kuti zvinogoneka, kana zvisingagoneki now mainvestors ndo zvavanoda, havadi munhu ari kungotaura ari nechemudenga denga umu, vanoda munhu waanotaura naye kuti kana tikauya tikaona izvi zvisingaitike tozoita sei. Vari kuratidzawo hanya yekuti ivo vari accessible. Saka ndo zvakanaka izvo, narrative kana kuti maonerwo anoitwa Zimbabwe anotoshandurwa nekuti ivo vaenda. Hakuna zvatinowanzotarisira zvekuti kwazouya mari yakawanda, aiwa inyaya yekuti maonero achinje, kutaura kuti vanhu vanoda kuunza mari yavo kana kuinvesta kunoku zvinge zvakatochinja, vabva vatotanga kuuya. Zvichatitore hazvo nguva izvozvo, asi tine tariro yekuti zvaakuchifamba mugwara rakanaka.
VaMunyeza vati semuzvina bhizimusi vari kufara zvikuru kuti hurumende yavaMnangagwa ine hanya yekugadzirisa zviga zvehurumende zvaitadzisa kubudirira kwevemabhizimusi.
Hai, zvinofadza. Chatinowanzotarisa pane vatungamiriri venyika vepolitics ndechekuti vape gwara renumber 1 kuti pane policy framework iripo, number 2 kuti iyo government yacho ine political will kana kuti ine hanya nezvekuita nebasa iroro kuitira kuti zviendere mberi. Mapolicies edu anga asina kumira zvakanaka, saka zviri kuitika izvezvi zviri kuratidza kuti government iyi yaane shungu nehanya nekugadzirisa mapolicies anga asiri right.
Vanotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, SNCC, Amai Divine Lukula, vatiwo semadzimai vari kufadzwa netaridzo yekuti nyika yaAfrica, uye tarisiro yavo ndeyekuti vimbiso yekuti vanhu vaite mabhizimusi vakasununguka ichazadziswa.
Semadzimai tiri kuna nyaya yakanaka zvikuru kuti nyika yaAfrica kuti vawane mukana yokuita mabhizimisi avo vabudirire, nedzimhuri dzichibudirira zvakare. Saka tinotozvikudza zvikuru, tinongotarisira kuti sokutaura kwavanoita president, tinotarisira kuti zvichaitwa nenzira iyoyo.
Vachipindura zvataurwa, vaMnangagwa vaudza vemabhizimusi ava kuti hurumende yatotanga kugadzirisa hwaro hwekuti mabhizimusi abudirire. Vatiwo aya ndiwo mashoko avo kune vemabhizimusi, kusanganisirawo vekunze, ekuti Zimbabwe yaAfrica kune vemabhizimusi vese.
First point is that Zimbabwe is open for business. What that means to each one of us.
Chekutanga ndechekuti Zimbabwe yavhurika kune mabhizimusi. Zvogona kurera zvakasiyana siyana kwatiri asi netsiro ndeyekuti tikupa mukana remabhizimusi vaite vakasununguka. Tinobvumirana tese kuti tatadonha zvakanyanya munyaya dzeupfumi zvekuti tofanirwa kushanda pamwe chete kuti tizvigadzirise. Vekunzi vanozongowedzerawo pane zvatinenge taita kana tashanda pamwe chete takabatana.
Musangano World Economic Forum uri kutanga musi wa22 ndira. Aka ndeke kutanga mutungamiriri weZimbabwe achienda kumusangano World Economic Forum mushure mekusaita izvi kwemakore akawanda pasi pehurumende yava Robert Mugabe iyo yakabviswa nemauto gore rapera pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Vaimboye varwiri vehondo yerusununguko vanoti hurumende itsva yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa iri kutadza kubhadharira vana vavo mari dzechikoro sezvaiitwa nehurumende yevaimboye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varwi vehondo ava vanoti hapana chashanduka panyaya dzekubhadharirwa mari dzechikoro dzevana vavo. Mumwe vaimbove varwi verusununguko vaJamelo kanda vasvika vanoti havarumbidze hurumende iripo sezvo iri kutadza kubhadharira vana vavo mari yechikoro sezvaiitwa nehurumende yava Mugabe. Vakanda vasvika vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari dzechikoro sezvakatarwa nebumbiro remutemo.
Temu yapfuura ine mapepa ari papaila mwana haana kubhadhara. But constitution yeZimbabwe iri kuti vana vemaovetenzi vanofanira kubhadharira. Hatirambi kuti nyika ina mari. Nyika ndeyedu kai. Ngavatiudze kuti hakuna mari. Kwete kutisvirisa mapepa, tonyora mapepa, tofotokopa mapepa. Ukakalkuleta mari unonyora nekufotokopa inondengera mwana yeye mabhuku kuchikoro.
Vakanda vasvika vanoti vashoma vavo ndivo vari kupiwa mari nekuda kwehuori kana zvichioko muhomwe.
Unoita follow up iwoyo nguva yekuti unenge wakufunga kuti handifunga ine school fees yabhadhara. Ukaita follow up uchinosvika kuofisi iri responsible unosvika uchiona paine mapaire emapepa akasungwa netambo. Kunzi mapepa aya akarijektwa akatobva kune vanoauthorize. Aya akarijektwa akabva kune vanoauthorize. Anorijektwa akawanda kudarika anaaccepta. Saka vari kuaceptwa vana vane.
Mumwe wevakarwa hondo vanyika dzino mudariki vanoti vakanzi painge pasina mari inokwanirana neuwandu hwevana vaida mari dzechikoro. Vamudariki vanoti vakavimbiswa kuti vana vavo havadzingwe kuchikoro nekuda kwekuti havana kubhadhara mari yechikoro.
There was no funding enough to meet the needs of all the applicants. Taka, we hope with the new dispensation, that's primary number one.
Mutauriri wesangano guru revaimbove varwi verusununguko vaDouglas Mahia vabvuma kuti hapana chatichashanduka panyaya dzinonetsa nhengo dzavo kusanganisira kubhadharirwa mari dzezvikoro dzevana vavo. VaMahia avati vana vavo havasati vabhadharirwawo mari yechikoro vativo chinoshamisa ndechekuti hurumende inoda kumanikidzwa kuita basa rainofanirwa kuita nguva dzose. VaMahia vati sezvo kubhadharirwa kwemari dzechikoro uri chemo hurumende inofanirwa kuita basa rayo nemazvo kwete kumirira kuti vanhu vaiyeuchidze kuita basa ravo nguva dzose. Pasi pemutemo hurumende inofanirwa kubhadhara mari yose yechikoro kana mwana achidzidza dzidzo yepasi kana yepamusoro pachikoro chehurumende. Hurumende inozobhadharawo mari isingadarike madhura mazana manomwe kana mwana ave kudzidza zvidzidzo zvepamusorosoro. Mwana anodzidza kunze kwenyika anopiwa madhura zviuru zvina pagore. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mumwe wechidiki anogara kuBritain anoti ave kudzokera kumusha kunozvishambadza kuitira kuti azokwanisa kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzegore rino. Varufaro Kaseke vanoti nguva yakwana yekuti vechidiki nevanogara kunze kwenyika vachishandisa zvavakadzidza nekuona mukufamba nepasi rose pavakaita kuti vabatsire mune zvematongerwo enyika kumusha. Ivans Zininga weStudio 7 ataura navakaseke kuti tinzwe zvavari kuronga.
Zvakawanda zvinosunda asi zvinozoita come to one or two things. Chekutanga kuona magarira akaita vanhu senzvimbo yandakakurira, ndoma ndakakurira. And even mukugara kwandaita kuno ku diaspora ndinomunhu anopota achienda kumba nguva nenguva. Zvakandakazenge ndambomiswa zvangu neona baba vachatunga nezvira vangandivhurira, but ndiri munhu wekuti handina kumbobvira ndaita nguva yakareba ndisina ndasvika kumarayini. Even pandakabva ipapa December iyeyi pandakabva paro ndange ndiriko ndichiona ndichiita zvandaiita. So mukufamba kwandinenge ndichiita nekudzidza kwandaita zvakawanda wanda nekuona potential yatiinayo, vakuru vanoti chiza chiri murutsoka. Mukufamba kwataita muchifamba tsinzimbo dzakasiyana siyana nebasa redu nezvimwewo zvakasiyana siyana.
Mune bato here ramuri kushanda naro kana kuti makazvimiririra muri mega?
Kwete, ini mukoma maonyera andinoita ndekuti bato hombe. This is maonyera angu inini. Bato hombe ratafana ngiri chikonsida right now vano eZimbabwe. Any decision making, decision making yesachaitwa. Mukufamba kwekupenyu vano muZimbabwe. Kunyanyane uko mili mangu mchitunguiza. Atafana anga achisa the poor people pakati. So, ndakaona inini ndakaongorora ndikaona kuti handikwanisi kunge ndichimirira bato. Kana kuti ndichimirira my ideologies ebato. My ideologies handichafanira kumirira ini my ideologies evan. That is why ndakati inini mune imwe forum ndikati no, inini as much as I want to change independent, I don't want to associate myself with the independent in such a sense. Ndaku, I'm an interdependent person. I will depend on the people and the people will depend on me.
Totarisa kuti kuno kwamuri kuUK kumukoma tikabatanidza izvozvo neukama hwenyu nevanhu vari kumusha vari panzvimbo vari kuona zviri kuitika mazuva ose.
Zvizhinji mukoma wangu ndikangokutapindura ndichiti inini ndichaita pandinokwanisa pese. Mwari ndo vachapedzisa basa zvatanga here. Handina zvandinoziva zvakawanda asi zvandinoziva ndezvii zvizvi. Budiriro yechitungwiza haisi kuresterate. Munoona imunoziya munogara kuAmerica, munogara nzvimbo dzakasiyana-siyana, munoona maitira vanoita mahigh street aya anoti mahigh street aya. Zvidhina zvakarongwa pasi zvikazvipesana-pesana-pesana pasi. Zvakarongwa zvakanaka nani. Chinhu chichocho chekuti tikangochitora chocho chakadare model iyoyoyo, tongonoiisa pedu, tagadzira nzvimbo yakanaka yekuti vanhu vafamba.
Avo vanga vari Varufaro Kaseke vachitaura vari kuBritain naIvans Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo. Vatambi venhabvu muZimbabwe vave kuita chipatapata kumhanyira kuZambia kunotsvaga mafuro manyoro kuitira kuti vawane raramo iri nani pane yavari kuwana munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nezuro Tatenda mukuruwa akaramba kudzoka kuZimbabwe kuzotambira ngezi Platinum Stars achisarudza kunotambira Build Con yekuZambia mushure mekunge adzingwa basa ne Cape Town City yekuSouth Africa iyo anga achitambira kwemakore maviri apura. Mushamarari wemutambo wenhabvu uyo aimbove captain weZimbabwe under 23 David Sengu anoti hapana chakaipa kuti mukuruwa arambe kutambira ngezi Platinum Stars achisarudza kune mari.
So it's better for him kuti atodarikira muno Zimbabwe akananga kuZambia unotora futi mari ikoko, and that's the other issue iyoyo yekutoti ipapo anenge atonzi namanager wake handi tinotora mari.
Mukuruwa atevera matsimba anobizita masuku weFC Platinum naPatson Jaure wengezi Platinum Stars avo vasiya basa kuzvikwata zvavo vakanangawo kuZambia kuti vawane upenyu huri nani pane wavari kuwana muno. Mashoko ari kufamba anoti Lincoln Zasia uyo akasiya basa kuDynamos na Elisha Muroiwa uyo anga ari kuSingida United yekuTanzania vari kuZambia uko vari kutsvaga zvikwata zvekutambira mwaka unotevera. Musiyano wemari dziri kutambirwa munhabvu munyika mbiri idzi huri pachena pakuti Masuku naJaure vatiza FC Platinum nengezi Platinum Stars zvikwata zvinonzi zvinobhadhara kudarika zvese muZimbabwe vachienda kuZambia. Vatambi ava vanonzi vavimbiswa mari inosvika iyo zviuru zvitanhatu zvemadhora pamwedzi, mari inopeta kakawanda iyo yavanotambira muZimbabwe. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti haasi kurwadzikana nekusiya basa kwaita Masuku achiti iye kana zviri zvemari yemuhoro yawanda Masuku ngarove hake pasi akananga kuZambia kwacho. Manager wevatambi venhabvu vaGeorge Deda avo vari kuendesa vatambi vemuno kuTanzania vanoti mari inotambiriswa muno ishoma tichitarisa mamiriro akaita zveupfumi munyika izvo zviri kumanikidza vatambi ava kubuda muZimbabwe.
Tinotarisira kuti mutambi kana atamba bhora azosvika pamapedyo ekuti amira kutamba bhora awe munhu anokwanisa kuzoudzawo vamwe vanhu kuti pandakatamba bhora hezvinoi vakomana ndakawana mupanda wangu uyu wendigere ndakakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro. Tichiona mamiriro emari dzemuno nekushanda kuri kuita pachirungu yavanoti ikonomi yedu zvinhu zvetiri kuona zvichinetsa kuti watambi webhora wave vanhu vanoitawo upenyu hunonzi upenyu.
Panguva yezororo remwaka uno vatambi vanosvika gumi kusanganisira vana veCapes United Devon Chapa, Edmos Banda, Moses Mchenje naDominic Chungwa pamwe naGerald Takwara weFC Platinum vabva muZimbabwe kuenda kuzvikwata zvekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbo vemubati wehomwe mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaRoy Bennett vanoshaya mutsaona yendege kuNew Mexico muAmerica. Hurumende inogumura pabasa vakuru vakuru muchipurisa vanodarika makumi matatu vanonzi vanga vaine zvigaro zvinotangira pana Senior Assistant Commissioner zvichikwira. Vatambi venhabvu muZimbabwe voita chipatapata kumhanyira kuZambia kunotsvaga mafuro manyoro kuti vava neraramo iri nani pane yavari kuwana munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare manheru na7pm. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. anokuoneka yana mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Praxidis Jeremiah.